musangano uyu wanga uri at provincial level saka zvimwe zvinga vasina kubuda zvakawanda zvatinofunga at national level asi musangano waratidza kuti Minister of Education haina kugadzirira kuti zvikoro zvivhurwe ndosaka yanga yadana inonzi all stakeholders meeting pa provincial level kuti vanhu vapangane mazano zvabuda ipapo ndozvekuti zvikoro zvinokwanisa kuvhura chete tichienderana nema standards akaseta ne World Health Organization.
Ma standards amuri kureva aya akamira sei?
Rimwe rama standards ndirinotaura kuti zvinofanira kuzovhura zvaratidza kuti denda recovid iri rinenge risingachipararire rabatwa zvikuru ne Ministry of Health kana kuti rapedzwa harisisiko ndo zvinopa kuti zvikoro zvikwanise kunge zvidini zvichivhurwa zvimwe zviri kudawo varairidzi ndezvekuti hurumende inge ichikwanisa kupa anonzi madisposable masks kuvana vechikoro vanopfuura 4.5 million nevarairidzi vanopfuura 134,000 zvekare hurumende inenge ichifanira kukwanisa kufumigeta zvikoro izvo zviri almost 10,000 kaviri pazuva makuseni nemanheru pano vana vapedza kudzidza zvekare panenge pachidiwa ratio kuti iideredzwe tiinde pa 1:20 hapadiwi ratio zvega zvinoreva kuti nezvokugara madesk aya akagadzirirwa vanhu vaviri kana vatatu kugara zvinodawo kuti pavane madesk anenge achigara munhu umwe kuti tikwanise kuti tiite social distance uyezve nokuona kuti varayiridzi vamwe vapinzwawo basa nokuti varayiridzi vagara vari vashoma uyezve hazvizokwanisi kuti tiite iyoyo social or physical distance inodiwa zvichienderanawo necovid izvi.
Ko nyaya yezvikoro zviri kushandiswa mukurwisana necoronavirus yambokurukurwawo here?
Kune zvikoro izvezvi zviri kushandiswa kuti vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti kuda vane covid vanenge vachibvawo ndokwavanogara muquarantine saka zvinofanira kuti kutoita risk assessment inenge ichiitwa neministry of education pamwe chete nemateacher unions neveministry of health kuti zvideclarewe kuti zviri safe before vana vechikoro pamwe chete namateacher vatsika kunenge kwakadaro pameeting haita ndokuti Ministry of Education iri ill prepared zvikoro kuti zvivhurwe zvikuru sei koto rino rechipiri kuzvipira kwehurumende kuti zviitike ndokuchazopa kuti zvikoro zvivhurwe nokukurumidza kana kuti zvinonoke kuvhurwa.
Munotarisira kuti hurumende ichatambira zvese izvi here uye munoona sekuti vangazvikwanisa here sezvo vachigara vachitaura kuti havana mari yokuita zvinhu zvizhinji?
Tinotarisira kuti hurumende iite zvakatopfuura zvakadiscussa izvi kuMount Pleasant nokuti apa hapana zvekuda kuita shortcut. Tiri kudhila noupenyu hwevarayiridzi, tiri kudhila noupenyu hwevadzidzi kana kuti vana vechikoro. Saka hongu hurumende inogara ichichema kuti haina mari asi apa tinotokurudzira hurumende kuti ione kuti zvaita izvi kana tichida kuti ramangwana renyika rive nechiedza uyezve kuti varayiridzi nevana vechikoro vararame uyezve nenyika irarame nokuti kuzvikoro uku kune vana vanobva kwakasiyana siyana tine zvikoro zvine vana vanosvika kuma 4,000 saka tikada kuita shortcut kunoita mariro akawandisa munyika uye tinouraya upenyu hwavana nokuti tinoziva kuti varayiridzi ndo mabest managers yehuman resource kana kuti the world's best resource inova yevana vadiki vanozova neramangwana rakanaka. Saka tinotarisira hurumende kuti ijekese pfungwa, idzikise pfungwa ende iite zvese izvi kuti zvikoro zvigozovhurwa zvakanaka pane kuti tivhure tichida kuvhurira mariro.